Mamwe masangano anomirira vadzidzisi ari pasi pe-Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU anoti haasi kutambira mari shomanana yaavimbiswa nehurumende munhaurirano dzaakaita negurukota rezvedzidzo yepasi vapowo mavhima nezuro. Mutungamiriri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe iro riri pasi pe-FOZEU vataka vafira zhou vanoti hurumende yanga yati inoda kuvawedzera mari yavanotambira nezvikamu gumi kubva muzana, asi vanoti mari iyi yakafanana nemutero wembwa. Vazhou vanoti vapa hurumende vhiki rimwe chete kugadzirisa zviri kunetsa kana kuti varayiridzi voramwa mabasa.
Isu se-FOZEU taramba zvauya nehurumende kuti zvinenge zvomuto wenyemba kana achibatira pamashizha usahwa panhamo. Saka hurumende yanga yati ichadzokera vonoona kuti zvingapamidzirwa here zvikazouya zvovaonani kuti zvingapa jira riri nani kuvarayiridzi musi wa14. Saka zvatinoona ndezvekuti kana musi wa14 varayiridzi zvavanzwisawo kuti kunyange zvavo vatsvamwisa mwoyo yavo yatumba, asi mazuva mashomashoma angaita wiki hangawo dzinyemba, next Monday inosvika. Saka tinohopa kuti hurumende ichange ichiuya neofa iri nani by musi weMonday waunosvikawoyo. Kana zvatadza vanozoti blemawo kuti hatina kupa hurumende nguva yakakwana yokuinda kuindustrial action, handizi kuti vanenge vachida chii. Saka varayiridzi vataridza chaizvo vanotungamirira FOZEU kuti vanzwisisawo, although vakatsamwa, asi vataura zvekare kuti panguva iyeyi kubva mangwana kusvika musi wa13 vachange vachinzwawo kuti varayiridzi vanoti kudini nezvabuda kuhurumende izvi, nokuti zvichida varayiridzi vari muzvikoromo vanokwanisa kuti vatadza kuzvitambira. Saka zviri kuhurumende kuti izozivawo kuti vakuru vakuru vaangofananawo nokuti vanoudzwa zvinhu navarayiridzi vari kuzvikoro.
Vasifiso Ndlovu vesangano reZimta vanotiwo sangano ravo harisi kutambira zvataurwa nehurumende, asi mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vaObert Masaraure vati kunyange vambenge vakati nhengo dzesangano ravo dzichange dzisiri pabasa panovhurwa zvikoro nhasi, nhengo dzesangano ravo dzichaenda kubasa asi dzichaswera dzichidziya mushana dzisingashande kudzamara hurumende yanzwa zvichemo zvavo.
Tinoona vamwe vataa tichifamba navo mundimba vaita kudududza pakugwisa kwataa tichiita kuti zvido zvishuro zvevashandi zvivanikwe zvichigadziriswa, asi seunion seatus tikuenda mberi kwatava kuita ndekwekuti mangwana zvikoro zvichivhurwa taakutanga nesit in tadeploya mateams countrywide. Tinoona task force yedu yamobilizer zvinodadisa kwazvo, vari kufamba mumaschools sit in iripo asi vachimobilizer full blown strike. Kumberi kwataakuenda uko tirikuona kuti tichatozoita strike iri full blown tiritoga pasina vamaunions kana vakaramba vachidududza, asi mamembers edu ari kuita sit in. Vamwe vari kuti havasi kukwanisa kuita sit in, vari kuenda kunoita maconsultation, but going forward we are going for a sit in.
Zvichakadai vazhou vati se-FOZEU vave kutarisira kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Chimwe chabuda zvekare ndechekuti vacation leave yadzorerwa kuti varayiridzi vachange vachikwanisa kuti vatore vacation leave, asi chazongonetsa ndechekuti hurumende inoti haina mari yokuti avo vane mazuva akakwana vacation leave vange vachinda kamwe chete. Saka vanoti vachaenda vachiita zvikwata zvikwata so that munhu anokwanisa kutora vacation leave iyo katatu, isaizva kuti munhu kana asvitsawo 7 years anoenda 3 months kuvacation leave. Zvekare zvevanga vachiti vacation leave inokwanisa kuzotora se-main power development leave. Saka isu sevarayiridzi tinongoda kuti vacation leave idzoke sezvairi pamutemo, kuti munhu apedzawo 7 years anoendawo kukotoro re-3 months. Chimwe zvekare chisina kunyanyobuda zvakanaka irural and hardship allowance. Hatina kunyatsobuda zvakati jekejeke, zvinongoita sekuti zviri pa-10%. Saka tika 10% ye-$13 zvinhu zvinoratidza kuti hapana zvinenge zvaitwa. Isu tanga tichida 75% of basic.
Vamavhima varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevepublic service commission vachiti harisi basa rehofisi yavo kutaura nezvemari dzevashandi vehurumende. Pakavharwa zvikoro mwedzi wapera, vadzidzisi vakati havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, asi zvichitevera nhaurirano dzanezuro idzi vanoti vave kupa hurumende mazuva manomwe ekuti inzwe zvichemo zvavo kana kuti voramwa mabasa. Varairidzi vanoti havasati vambowedzerwa mari kubva muna 2013 uye vanoti vanoda kuwedzerwa mari iyi nezvikamuzana kubva muzana, vachiti upenyu hwavaomera pamusoro pekupiwa mari dzekushanda vari kumaruwa kana kuti raw allowance pamwe nemukana wokuenda kurivhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.